mai mchingurika shiri vataura mashoko aya nasi pamusangano webato ravo weprovincial coordinating committee PCC wekuvagamuchira pakusimudzirwa kwavo kuvesa chigaro wezanu PF munyika yose. Vaudza nhengo dzavo kuti hapana chakaipa pakuenda kunochema uye kubata maoko pachavigwa vatsvangirai sezvo ari mwanakomana wezimbabwe wekudunhu remanikaland uye vakashanda vose muhurumende yomubatanidzwa. Amai muchingurika shiri vashora pfungwa dzekuti kunochema vatsvangirai kana uri werimwe bato unenge watengesa
pfungwa dzakasiyana tinega kubva vatinazvo varava kutuka takaenda isusu tichisvika tichi bata maoko kuemdii asi vamwe vakabva vatinazvitengesa zvakaona magurupu ukaona vakadaro handi pfungwa dzakanaka.
Mashoko amai muchingurika shiri atsinirwa nasachigaro wezanu PF mudunhu remanikaland vamike madiro. Vamadiro vati kunochema vatsvangirai neimwe nzira kunobatsira kuti vakwanise kuwana rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi mishoma inotevera. Vamadiro vati vatsigiri vezanu PF havafanirwi kuenda kunochema mufi vakapfeka mbatya dzemusangano wavo sezvo zvichizokwanisa kuitisa mhirizhonga sezvakamboitika parufu rwemudzimai wavatsvangirai amai Susan Tsvangirai makore akati kuti apfuura apo vakashayika mutsaona yemotokari. VaGift Kagwida vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF kuno kumanikaland. VaKagwida vakurudzira nhengo dzebato ravo rezanu PF kuti dzisarege kuenda kunovigwa vatsvangirai senzira yekunotapa urongwa hwebato iri nemusi wechipiri.
Saka nende kusangana nevanhu vekubhohera ari madziro ivo kuri tivimo zvichinyitsuranidza zvinangodaura zvichiitwa nemudzisi waone kukosha kwedu kwemusangano wezanu PF.
Asi sachigaro weMDCT kumanikaland vaDavid Chimini vachitaura vari parunhare vati kuda kutsvaga mavhoti parofu hazvizi zvinhu zvinotarisirwa sezvo vatsvangirai vaive munhu ane chiremera nekudero vanoda kupiwawo ruremekedzo pakuigwa kwavo. VaChimini vati inoi nguva yokubatana kwete kupatsanurana nenyaya yezvematongerwo enyika kana kuda kutsvaga rutsigiro nepanhamo. Mnemo nyaya amai muchingurika shiri vayambira nhengo dzebato ravo kuti vasiyane nemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo. Amai muchingurika shiri vati mhirizhonga inokanganisa bato ravo sezvo ichitanda vaangade kuritsigira uye zvichishoresa. Vati ngozi yevaurayiwa haiuyi kuzanu PF.
Nekunobatana namai muzuru watopera hawo isusu kuti wani isusu zano pia vino zita distance vomsa
yes.
Zano pia must lead by example atidi by atidi youth jibade da hota youth part leader wemando rokwati wanamai vatidzidzisei wana wenu zviro zvakanaka. Ndakambotaura kuti ukauraya munhu ngozi haiendi kuzano PF inoenda kumba kwavo. Ndatidzidze izvozvo hatina mazvinotibatsira. Uri kuuraya zano PF uri kuti vanhu vatize kunyaya idzodzo. Ndiri kuti vanhu vamwari ngatirambei takabata ngatirambei takabata napese
pamusangano wezano PF wanasi uyu pataurwa onyaya yekuunganidza mari kuti vakwanise kuvaka mahofisi emuzinda wavo uye nekuita mhemberero dzekusimudzirwa kwaamai muchinguri kashiri mubato. Nhengo dzebato iri zvekare dzayambira vechidiki kuti varemekedze utungamiriri huripo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.